tirikuona kuti nhau dzezhara dzinenge dzichanyanya kuramba dzichitinetsa muno muzimbabwe. Pane ongororo yatinogara tichiita gore negore yatinoita takatungamirwa nehurumende yemuno muzimbabwe. Kubva mutsvagurudzo iyi zviri kuonekwa kuti vanhu vanogona kusvika 2.2 million vachange vaine dambudziko rezhara kubva pano kusvika nguva yavanozokohwa mugore rinoteera muna Machi.
Saka matanho api amuri kutarisira kutora imi sesangano?
Isusu tiri kutsvaga mari pari manje. Tine muono wekuti titange kupa chikafu chatinotichiwo seasonal targeted assistance. Chirongwa ichi tinochitanga muna Oktobha wegore rega rega kazhinji kana kuchinge kwaitika dambudziko rakadai. Saka tiri kutarisira kuti tiende kumaruva tinobetsera vanhu nezvokudya pamwe nemari nekuti vagone kutenga zvokudya izvi.
Matunhu api akatariswa paongororo yenyu amunotarisira kutanga kupa?
Ongororo inotarisa nzvimbo dzose dzamaruva dzinosvika idzo 60. Asi isusu patinozoenda kunobatsira vanhu tinoenda kwacho kunenge kwakanyanya kwatinoti ndo kune dambudziko guru. Saka takanyanyisa kunangana nenzvimbo dzinoita seMatabeleland North pamwe chete neMatabeleland South pamwezve neMasvingo huye nemunzvimbo dziri kuMidlands.
Tinoona kuti nguva zhinji vanotarisirwa kunge vachibatsirwa vanhu vakaita senherera nevakwegura. Imi apa mune muchitarisa vakaita sei?
Tiri kubetsera vanhu vanenge vaonekwa netsvagurudzo vachinzi ndo vanezhara. Asi ichokwadi kuti nherera dzirimowo ipapo, vakwegura vanova vatana vari mumaruva varipowo ipapo, nevamwewo vatinenge taona sekuti tsvagurudzo inenge yati vawirwawo nedambudziko irori vanobetsereka.
Muri kutarisirwa kushanda nemasangano api?
Tiri kushanda nehurumende. Gore rapfuura takashanda nehurumende yeZimbabwe zvakanakisisa. Yaiva nechibage chinova chose takashandisawo kuti tipe vanhu chavaive nacho mudura ravo reGMB. Gore rino tiri kutarisira zvekare kuti kana zvikafamba zvakanaka vakagona kuwanazve kuda vanogona kutiwanira chimwe chibage zvekare taizofara chose kuti tinge tichibatana navo zvakare. Zve tiri kutarisira kuti mamwe mahurumende ekunze atinotiwo madhona akagona kutibetsera nemari tichagona kutsvaka chibagwe kunzvimbo yakaita seZambia chatinogona kuzoshandisa muno muZimbabwe kubetsera vanhu vawirwa nezhara tichishanda neatinoti ma non-governmental organizations ari munzvimbo idzodzo dzatinenge takatarisana nadzo.